Kusati kwapera gore apo Mamaiti Warriors akabudirira kuenda kuma 2016 Rio Olympic Games. Chikwata chenhabvu chevanhukadzi chichawedzera imwe peji munhoro ndoyekubudirira kwavo mushure mekurova Zambia 3-2 nezuro ndokukwanisa kuenda kuma 2016 Africa Women's Championships. Chikwata ichi chabatana nezvimwe zvikwata zvenhabvu zvevanhukadzi 10 nezvishanu izvo change zviri kumakundano akakosha aya kuCameroon. Kubva musi wa 19 mbudzi kusvika musi wa 3 zvita mushure mekukunda Zambia 4-2 mumitambo miviri. Panguva ino iyo yatiri kutaura, Mamaiti Warriors ari kuitirwa mabiko negurukota rezvemitambo vamakosini Hlongwane mune imwe hotera muHarare. Asi apo Mamaiti Warriors ari kupemberera, mumusha meDynamos mune mhere-mhere mushure mekunge vatsigiri vechikwata ichi vakamuka chibhebhenenga mukupera kwesvondo, vachivedzera kuti mutevedzeri wemurayiridzi wavo Gift Mzadzi asiyiswe basa. Vatsigiri ava vari kupomera Muzadzi mhosva yekufurira vatambi vedhimbare kuti vasatambe nemazvo kuitira kuti vadzingise Paulo George Silva basa, uyo akatorwa kubva kuPortugal kuti araridze chikwata chine mukurumbira ichi. Muzadzi naSilva havawirirane zvachose zvekuti vakambobatana-batana kaviri apo chikwata ichi chaigadzirira mitambo, asi vanotevera chikwata ichi vaimba vachiti pamberi naSilva. Izvi zvakaitika mushure mekunge Dynamos yaita mangange 0-0 netriangle mumutambo veruzhinji. Vanofunga kuti Dynamos yaifanira kuve yakakunda, asi vatambi vavo vaive vasingatambe nemwoyo wese sekutaura kwava Colin Divala panyamba.
Masapota zvangu Muzadzi ngaaende, nemhaka yekuti chii ari kuinfluenza certain players vada kusapota chacoach. Coach akuta zvebhora so far inazanambona kutadzi kwakaita.
Zvakamira zvakadai, murayiridzi wetriangle Jeff Mandugora uyo akadzingwa basa neDynamos mwaka wapera ari kufara nematambiro akaita chikwata chake achiti iye kunyange vaida mapoints matatu, point imwe chete kunze kwemusha yakakosha.
Zvinofadza nekuti ekista wanawo 1 point, achida kuwana ari matatu asizaramba 1 iyoyo inotozobatirawo.
Maperero akaita mutambo uyu asiya Dynamos ine point imwe chete mumitambo miviri, triangle yacho ine mapoints mana mumitambo miviri zvekare. Asi Dynamos yacho iri kusaririra sezvo zvimwe zvikwata zviri kutora mapoints zvichienda sezvakaita chikwata cheChicken Inn icho chakarova Border Strikers 1-0 ndokuenda pamusoro-soro peCastle Lager Premier Soccer League table. Chibodzwa chakanwiswa naDivine Lunga chasiya maGamecocks ave nemapoints matanhatu mumitambo miviri, uyezve pamusoro peFC Platinum nezvibodzwa iyo yakarovawo zvekare Highlanders ndokutorawo mapoints matatu. Kunyange hazvo Highlanders yakaedza kudzoka mumutambo neFC Platinum nechibodzwa chakabva kuna Raman Kutsanzira, mapoints aive aenda neFC Platinum mushure mekunge Walter Musona naObe Chirwa vakarova mambure mutambo uchangotanga. Zvakamira zvakadai, Capes United yakatadza kunouya nemapoints matatu apo yakanoita mangange 1-1 neNgezi Platinum Stars, izvi zvichiuya zuva rimwe chete mushure mekunge Haumine yaive yarova ZPC Kariba 2-0. Cholocho Pirates yakarovawo Blauwe City 1-0 pamutambo wezvikwata zvinotambira muBlauwayo panguva imwe cheteyo. Chapungu yakadamburawo Hwange 2-0. Zvimwe zvikwata zvisati zvapinda munhandare, Harare City yaive yarakasha Mutare City 4-2 nechishanu. Mutare City yacho pamwe neHwange ndedzo dziri pasi-pasi peurongwa hweCastle Lager Premier Soccer League vasina kana point imwe chete mumitambo miviri. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.